zvichita vera mafashamo emvura nedutu mpengo aiitika kubva musi wa 15 kurume gore rino kudonho rechimanimani uye chipingeni mazadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye nemabhizinesi nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabhanana makotapeya maepu nzimbe nzungu dzerudzi rwemakadhemiya madhumbe mango maranjisi nezvimwe kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vasva kumusana mwana achisva dumbu varubeni gwarinya mumwe wevanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipingen vari muguta remutare vagwarinya vanoti kubva pakaparadzwa nzvimbo mbiri idzi nemafashamo emvura bhizinesi ravo remusika harina kuzofamba zvakanaka
isusu kuuya kwakaita cyclone idai yakati afita zvakanyanyisa nekuda kwekuti tatine maproducts akawanda aibva kuchimanimani saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura vanhu vacho havosina vaiti supply saka zvakati afita zvakanyanya
mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reconfederation of zimbabwe industries czi vahenry nemaire vachitaura nerimwe bepanhau vakati mafashamo ecyclone idai akapa kuti mamwe makambani akaita seallied timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vane maire vanoti mamwe makambani kuno kumanetherland anosanganisira tanganda t akarasikirwawo nemari dzine uwandu hwakasiyana siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti vanoti kusafambika kunge kuita migwagwa yenzvimbo idzi uko kwakawandira minda yemakambani aya kwakakanganisawo zvakawanda dzimwe nzvimbo dzekuchimanimani dzange dzosvikika chete nemuchadenga meya wekuta remutare vablessing tandi vachitaura nestudio 7 vanoti cyclone idai yakapawo matambudziko akaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwamutare izvo vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechipambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde
kunosevenza kwana chimanimani ikoko nekuchipinge nevanhu vakabvawo kunana chimanimani chipinge iko vachitiza dambudziko iro vachiuya munomo izvai zvakutipawo kuti vana vedu munomo vamwe vanorarama nekutengesa muviri wavo vanga vaakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta nekuti vanhu vakanga vakumhanyira kuno vamwe vachimhanyira ikoko vamwe vachibva ikoko vachiuya kuno even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomera nezvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira so ndo zvimwe zvezvinhu zvatakasangana nazvo zvimwe chetezvo zvakare neinfrastructure yedu wose seguta yakanga yakuremerwa nevanhu vakanga vari kuramba vari kungouya vamwe vacho vasina pokugara nezvimwe zvakadaro but pari zvinhu zvinezvo zvinenge zvakuedza kugadzirika
meya tandi vanotiwo kuwanikwawo kwemangoda kwachiyadzwa kwakapa tarisiro yekuti pamwe vangawanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana
madiamonds kwachiyadzwa ndeimwe dambudziko ratinaro because isusu seguta so far hatina chatingakwanisa kubata kuti ichi chiri pano chatakakwanisa kubhenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzwa hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina and izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets yose market yekusakubva kuti chakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukunzwa kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofanga yaane gore yakamira pari zvino inotora nemamwe marata akatorwawo zvakare nerimwe dutu mupengo haasitorinapa pasati patogadzirwa zvakare and ndezvimwe zvatatarisa kuti investi mari iyoyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanise kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikwawo kana paki chaiyo yekuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi diamond park kana tiye kwachiyadzo iripo inema hatina chinhu chakafanana naizvozvo
amai Alice Duren vanoita basa rekutengesa muguta remutare uye vanobva kuchimanimani amai Dure vanoti nyaya yecyclone idai yakapa kuti zvinotengeswa zvinobva kunzvimbo yechimanimani zvive zvishoma uye zvinge zvodhurira vatengi vanoti vagari vakarasikirwa nezvipiro zvavo uye pari zvino kune dambudziko rekushayikwa zvekudya zvakakwanirana
uziya vanhu vakasangana nematambudziko kwa cyclone idai ngekuti haana pekugara chikafu masukuru kusangana nematambudziko nekushaya chikafu hakuna chikafu chakakwana ana anapo kugara pakanyasa kusarukana zvifuyo vanhuana kuzara havana vari kuapa chikafu dzimba dzavo dzakaparara zvifuyo zvavo zvakaparara hapana vari kuapa chekuya izvozvi matambudziko akanyanya sukuru vari kushaya mari yekuti vapona vaende kumasukuru ngokuti mavaibatsirikana ndimo mati zvinhu zvacho zvizhinji zvakapera dii kuparara chiyazi vanhu akadhirikirwa mwazhinji wakapa asi havana vanhu vari kuvabatsira kupa uko kwaita nuko vaiponaunga vari kupongwa chavabetserawo asi hapana kana vari kuvabetsera vari kutambudzika nezvakawanda nzara iyoyo indoriyo futi hapana vari kuvapawo chikafu hapana vari kuonawo kuti chii chiri kunyanya kuchipa muchipa imomo mahosipitari acho haana mishonga
vadhiriki panganai mutauriri wemdc kudunhu remanicaland vapanganai vanotipawo muono wavo pamatambudziko akavepo nekuda kwecyclone idai uye kuwanikwa kwemangoda kwachiyadzwa
challenges takasangana nawo kuchimanimani ari related kucyclone idai achiri kungotirwadza kusvikira pari zvinezvi vanhu vedu vese havasati vawana pokugara havasati vawana zvikoro mudhuze havasati vawana zvokupfeka zvakaveringana tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro madisasters akadaro pakuti kana vakanga vawana rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taisinga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzobuta vachienda
mumwe mudzidzi paafrica university Nelson Musanga vanoti vagari vekuchimanimani pamwe chete nekwachiyadzwa vakatarisana nekushayikwa kwepekugara pakanaka uye mvura yekunwa yakachena vamusanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi ichivagarisa panzvimbo yekuti vanokwanisa kuzviriritira voga pasina tsigiro nguva nenguva
tambudziko ari kusangana nevanhu kubva pakaita cyclone idai nzvimbo yechimanimani senzvimbo yandakasvikawo ndikaona zviri kuitika kuri kuramba kuine nzara vanhu havana chekudya vanhu havana pekugara vazhinji vacho vakapwanyirwa dzimba nekuda kwenyaya yecyclone havana pekugara pakanyatsoti chikiti vamwe vari kugara mumatende vamwe vakatomuvha vakatoenda kunewo dzimwe hama dzavo saka machallenges iwawawo ari kunonoka kutariswa zvatiri kutarisirawo kuti maybe dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semangos kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena
mumiriri wechimanimani east muparamende vari nhengo yezanupf vajoshua sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura
pari zvino toda kutenda hurumende nekuti takawana sapoti yakawanda from government as well as my non-government organizations and Zimbabweans at large vanhu vakauya tikabatirana pamwe chete padambudziko recyclone idai munongoziva kuti maroads mazhinji akagadzirwa mabridges avhurika saka patransport infrastructure road infrastructure ndine mufaro kudzai kuti at least chimanimani yaakufambika tinewo nzvimbo dzisati dzafambika zvadzo kubva pakopa kuenda kwamutsvangwa kopa to vimba as well as muchadziya tukurwa isimba ikoko basa richada kuti ribatwe ripedziswe asi ndoda kuzivisai kuti tine mufarozve semuriri wechimanimani east kuti takakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pajopa kuenda pakopa that's the main link inolinka chimanimani rusiti valley to chipunge and munoziva vanhu vekwarusiti vanorima fruit saka vanhu vaibatirirwa vachitengesa fruti yavo nemitengo iri pasi asi zvinhu paro kudzai kuti hurumende yakatsvaka contract anonzi Bitumen World kuti vaise tara parodiroro
munyori mukuru mubato rezano PF anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanikaland vakandisa ruchera vakaudza Studio 7 svondo rino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra2020 sezvo gore rino ra2019 yaive mushishi kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.